Ongororo iyi inoratidza kuti pakati pa 2020 na 2023 hurumende yakatenga mabhazi matatu, motikari makumi matanhatu pamwe nemalaptop zana nemakumi matanhatu nemanomwe nemamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuamerica US$2.3 million. Asi zvinhu izvi zvainge zvisati zvasvika kumapazi ehurumende pakaitwa ongororo iyi. Ongororo iyi inoratidza kuti uori hwakatekeshera mumapazi ehurumende nemakambani ayo akaita sebazi rinoona nezvevechidiki paramende pamwe nemakambani akaita seZimbabwe Tourism Authority. Semuenzaniso, pamotikari gumi nenomwe dzerudzi rwenissan navara dzakatengwa nebazi iri nemari inoita mamiriyoni mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nechidimbu chemadhora emunyika kubva kukambani yeAmtec Motors muna 2022, nomwe chete ndidzo dzakaendeswa kubazi iri, uye panomwe idzodzo ina hadzina kunyoreswa muzita rebazi iri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota revechidiki Vatino Machakaire, asi vakuru mubazi ravo vakaudza Auditor General kuti vari kugadzirisa nyaya iyi kuti motikari dzese dzakatengwa dziuye, uye kuti motikari dzese dzinyoreswe muzita rebazi iri. Ukuwo kambani yeZimbabwe Tourism Authority inonzi yakatengera nhengo dzebhodhi rayo grosari remadhora emuno 864,500 pamwe nemari yekubatsirika inosvika miriyoni zvisina mvumo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZTA sezvo mutauri wekambani vagotirikoti vanga vasati vapindura mbvunzo yedu pataenda pamhepo. Mutauri wezac Komishina Tandi Wemulovane vaudza Studio 7 kuti havasati vaziya zvakabuda muongoro yaAuditor General yegore rapera, asi vati vanokoshesa magwaro avanoburitsa uye vanoashandisa kusunga vanoita uori.
Kune vamwe vatakatosunga vakaenda kumatare edzimhosva vakawanikwa vane mhosva vakapikirwa kuti vapedze 2 years vachiita community service kuti vadzosa remari dzavakaba.
Vatiwo komisheni yavo yakatanga chirongwa chekudzidzisa vanoona nezvekushandiswa kwemari mumapazi ehurumende kuti vatevedze zvinenge zvataurwa naAuditor General. Asi mukuru anoona nekupandiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti havana chivimbo chekuti dambudziko iri richagadziriswa nekuti Auditor General vanoburitsa nyaya dzeuori gore rega rega pasina matanho anotorwa.
Saka makaona mabirwo ari kuitwa mari muhurumende zvakutosemesa.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatapadzwa chikumbu vaudza Studio 7 kuti kunyange Auditor General vachiburisa humbowo hapana zviri kuitwa nehurumende nekuti vari muhurumende ndivo vane makambani anobhadharwa mari achitadza kuendesa zvinhu zvinenge zvatengwa.
Mukatarisa nyaya yembudzi yeuori rinoitirwa nenyaya dzembudzi yokutaurwa mazuva ano, tinoona kuti vanhu zvakare vanenge vaine zvikundla mumapache vanenge vaine zvikundla mutungamiriri ndo vanopuhwa zvakare. Saka tione vaine chidiso chekupedza nyaya idzodzo.
Vaenderera mberi vachiti makambani akawanda munyika haachina hunhu zvekuti haatombosvodi kutora mari asingaendesi zvinhu zvinenge zvatengwa.
Tikasaka nyaya dzekushayiwa integrity kana kuti kuva vanhu vakavimbika semakambani emuZimbabwe ndo zvinoratidza kuti corruption yemunyika medu watova hunhu nemagariro edu.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori munyika dzasvika pakaipa zvekuti vanhu havachaziva kuti vozvitakanura sei kubva padambudziko iri.
Nyaya yecorruption yatotarisana nayo yaakuda kudzamisa pfungwa. Takatatsvaga mudonzvo wesolution wokuti tofamba tichienda nekupi, nokuti nyaya yecorruption pane kuti tisenzese mari yehurumende tichitenga mishonga inodiwa mahospital. Apa tiri kudzorerwa shure, hatichaenda kuvision 2030, taakudzokera taakuenda kuvision 1970.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanessa Mangwana vachitaure nemunyori mubazi rezvemari vaGeorge Guamatanga avo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF Vafarai Marapira vati vanofara kana nyaya dzeuori dzichiburiswa pachena uye vese vanoita uori vacharangwa.
Isu seZANU PF hatimiriri kana kumira nenyaya dzecorruption. Vamunanga kwakataura vakati chose cheuori chinoitika chinofanirwa kuti chipiwe munhu murango wake.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekushandwa kwemari yehurumende kana kuti public accounts vaEdwin Mushoriwa vati paramende iri kugadzira mutemo wekuranga vese vari kubira hurumende nekupfachura upfumi hwenyika.
Tinofanira kuti ite mkemo unosunga munu achinga ataza kushandisha kana kutora pata na wakalaka yukutu yukitiza ufumu wenyika alfaroza ende mjeri
jisakadai mama kamba nakafada romari ya motokari akataza kwenisa motokari izikurumende na ataza kumira pamberi pe public account committee kuti asana ngure kutiseya kutaza kwenisa mota kurumende asiwa kapadaru wa paramende yale kutumira masamanisi ya kutiba uye vasingatiba chida uye wakataza vano sungwa makamba ni haya ano sanganisira paramati Amtec Mike Harris na CMED zaki ino tisikamu makuma shane zhiri zhuwori kana kutu 50% uweza umetika mnika unetika mapaze urumende makamba ni ayo pamwene makanzuru Zimbabwe ino rasikipwa ni mabiro ni mavire matura ya kwa Amerika pagwereka reka ni kakwe uwori ndaka mira studio 7 Marare ndini kwa tuwe mangusha.